mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wemuvhuro 14 zvita 2020. Makacherera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307, asi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro vanoita makumi maviri nevanomwe 27, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafane chirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 11,246. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu neumwe 9,451. Imwe nhengo yebato rinopikisa mudare reparamende muBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party rave kutora katsika kebato reZANU PF kekudzika mitemo inombunyikidza vanopikisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vaken Kapinga vebato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vakataura izvi mudare reparamende reBotswana nemusi wechitatu mukuzeiwa kweAmendment Bill number 15 of 2020. Vakapinga vakati kunzwanana kuri pakati peBDP neZANU PF kwazosvika pachinano chekuti bato remutungamiri wenyika vamukwetse Masisi rave kutora mazano ekumbunyikidza vanopikisa.
KuZimbabwe, hurumende yeZANU PF iri kushandisa mutemo weslow crossing kuuraya mapato anopikisa. Kana dzimwe nhengo dzemapato anopikisa dzinodzinga dzimwe nhengo dzadzo mudare reparamende inova matare dzinosva anopa mutongo wekuti avo vasakwanise kubatana nevamwe vadzingwe, zvoita kuti nzvimbo dzavo dzisare dzisina mumiriri.
Pasi pemutemo uyu uyo uri kutarisirwa kudzikwa sezvo bato rinotonga munyika iri nenhengo dzakawanda kudarika dzevanopikisa, nzvimbo yenhengo yedare reparamende iyo inenge yafunga kubuda mubato rayakasarudzwa iri inosara isina mumiriri, izvo zvichaita kuti kuendwe kuba election. Vakapinga avo vaive mumiriri weBotswana muZimbabwe kubva muna 2012 kusvika muna 2016 vanoti yasvika nguva yekuti mapato anopikisa maAfrica abatane pamwe chete senzira yekumisa kutungana kwembudzi kwavati kuri kuitika muZimbabwe, umo muri kudzingwa nhengo dzeMDC Alliance mudare nedzeMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe.
Ndingati nguva yekuti mapato anopikisa mudunhu reSADC kana kuti muAfrica yese abatane pamwe chete kuitira kuti utongi hwejekerere humusiridzwe mudunhu nemukontinenti yese yeAfrica.
Studio 7 yataza kubata vakalipan pugeni avo vanona nejo kufambiswa kumashoko mbatole MDCT panarembo jayavo. Asi vanona nejo kufambiswa kwa mabasa msangano Zimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice watenda imbofana. Vatsigira nana vakapinga vachiti mitemo iyi iri kuitirwa kuti mapato ari kutonga arambe ari panyanga.
Tinoona muZimbabwe nezvakaitika mwedzi mishoma yapfuura paikakadzana vatokozani kupe neMDCT navanoso nchamisa neMDC Alliance. Totoona kuti mutemo sekupindirwa kwawakaitwa nedare guru rakapa mutongo wekuti maikupe ndoo mukuru weMDCT. Tinotoona mutemo uyo wakatotyorwa uripo wekuti hakuna munhu anogona kusandura bato rake raanomirira.
Vambofana vaenderera mberi vachiti mapato ezvematongerwo enyika akarwira rusununguko achatevere utongo wejekerere.
Saka iri ringave dambudziko kune mapato anotonga anoziva kuti zvino zvavanoita hazvisi kufarirwa nevanhu zvekuti pane danger kana takadaro muchirungu yekuti vanogona kurasikirwa nema MP anenge asingafariri zvavari kuita, asingafariri matongerwo ari kuitwa nyika oenda kumapato anopikisa. Zvinozoita kuti gare gare mapato aya anenge atove nevamiriri muparamende vakatowanda kukunda vebato riri kutonga.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti ushamwari hwebato ravo neraBDP ndehwemandorokwati uyo havaoni chakaipa mukubatsira BDP nemazano.
Shamari weZANU-PF neBDP wakangofanana neweBande neBhurukwa. So ushamwari huripo pakati peZANU-PF nemaliberation movements ose ari muSouthern Africa nemuAfrica yose across the world. And there is nothing amiss about the BDP seeking to copy or replicating the legislation in Zimbabwe. You may also need to know that mutemo wakaita seiwoyo hauwanikwe kuZimbabwe chete, unowanikwa kumaruling parties ose even an opposition party. So there is nothing wrong about the BDP copying from established traditions.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reBDP vakakhelelo kinzi vabvuma kuti bato ravo rinofambidzana neZANU-PF asi varamba kuti vari kubatsirwa nemitemo isiri yejekerere kubva kubato rinotonga munyika.
Very diplomatic relationships with these parties from other African countries.
Tine usawira wakadzama nemapato mazhinji anotonga munyika zhinji muAfrica. Izvi zvinoita kuti bato reZANU-PF risaverengerwe mumapato anotonga atinonzwanana nawo. Asi hatidi bato reZANU-PF kana riti zvaro riri panyanga kuti ritiudze zvekuita kana mitemo yatingadzika. Isu tiri bato rinoremekedza nekunzwa zvido zvevatsigiri varo.
Kuburikidza nemutemo uyu nhengo dzeMDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa dzakabviswa muparamende uye makanzura mazhinji akabviswawo mushure mekuramba kutsigira MDCT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vashona yange yave nemakore anoda kusvika makumi matanhatu iri muKenya asi isingacherechedzwi sezvizvarwa zvenyika iyi. Nemugovera yakapiwa chipo chekuva zvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakapa vamwe vemhuri iyi vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe 1670 magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya. Mumwe wevakuru vemhuri yevashona iyi vaOliver Muregerera vanoti mumhuri yevashona iyi mune mufaro mukuru. Vanoti kupiwa magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya zvichazarura misuo mizhinji yavange vasingakwanisi kupinda. Vabereki vemhuri iyi vakaenda kuKenya pakati pa1930 nekuma1960 vachipanidza shoko raMwari asi vakazoguma vagara munyika iyi vasina magwaro aivabvumidza kushanda. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navamuregerera kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Kuno kwaita mufaro chaizvo mukuru nekuti zuva ranhasi raita sekunge kwaperekwa mwana nekuda kwokuti tadaiswa ku celebration ye independence ku stadium na wa president wa Uhuru Kenyatta. Tasvika ikoko, tasvika kutaenda sevanhu vanga vaindozvawo ku celebration ku stadium. Tazoshamisika takudaizwa zvakutonzia mapiwa citizen mama citizen yambisirwa kudaizwa kwataitwa iwa president vanga vatoronga zvozvose zvava mugwara. Saka na tadaizwa isu zviri zvinhu zvavanga vatoronga kare. Tadaizwa nemazita tadaizwa zvichinzi mazita aya tikutoloncha kuvhurwa kwokupiwa matsamba kwevanhu vezimbabwe vanonzi mashona vagere muno mukenya. Saka na ndochicho chikuru chaitika nhasi muno mukenya. Kuni paswera pine mufaro usingamboitaba. Kwafarwa zvakanyanya kusvikirira nepamusha pedu patinonamatira kwaswera kuine mufaro unotyisa kwazvo.
Vanhu vangani vakwanisa kunge vachipiwa magwaro ekuti vange vave zvizvaro zvekenya?
Kwapiwa vanhu vanokwana kuita 1670.
Chiitiko ichi vamuregerera chakusiya ipapi tichiona kuti manga muchirwira kuti munge muchicherechedzwa munyika umu kwemakore nemakore.
Chiitiko ichi chatibatsira zvikuru nekuda kwokuti iye zvino takukwanisawo kuti kana ari mabhizimusi takukwanisa kuaita. Kana dai kuti tikakwanise kugadzirisa upenyu hwedu nekuti upenyu hwedu hwanga hwaakumawere. Saka naiye zvino izvi zvaakukwanisa kudzoreresa upenyu hwedu kuti tipinde mukati meupenyu hwakanyatsoswatuka kana kuti tione utano hwakanaka. Nekuti zviro zvose zvava zvakatiomera sekuziva kwamunoita kuti kana munhu usina chitupa kuti uwane chaunomisa hapana chaunomisa kutenga chaizvo chiro kana kutotengawo stendi kana kutenga motikari kana kuti kuitawo chese chese chaunoda kuti uite. Kana kuti uvhura akaunti mubhengi zvese zvanga zvizvinhu zvakatiomera. Kana vana kuzvikoro kuenda ranga riri dambudziko rakaoma taachingorwisa chete zvekubata nenzara. Asi iye zvino tasununguka takukwanisa kuti chikwanisewo kuva neutano hwakanaka.
Tinoona kuti mhuri yevashona iri mukenya inodarika zviuru zvitatu kana kuda kusvika kuzviuru zvina. Vamwe vasina kupiwa nhasi magwaro zvii zvichaitwa kwavari?
Tichiri kutaurirana nehurumende kuti tikwanise kuti tipiwa magwaro tese takakwana.
Asi chii chamboita kuti nhasi vasacherechedzwa?
Paitwa kuti iye zvino izvi paita sekunge kwangoita launching badzi yekuamba. Basa racho rekuti izvo vanhu vese vavapiwe magwaro. Asi tine hope yekunyatsoziva kuti zvinhu zvichapinda mugwara zvichakwanisika kuti vamwe vese vakwanise kupiwa tese nhamba iripo.
Tichitarisawo remangwana mushure mekunge mawana magwaro aya rakamira sei?
Ramangwana redu iye zvino izvi raakuratidzisa rujeko nekuda kwokuti iye zvino izvi munhu wese anokwanisa kusununguka. Sezvo tiri vanhu vabereki vedu vakauya kuno kwari mamishonari kune mingava yakasara yebasa ramwari raida kuti ribatwe tichikwanisa kuti tibudewo mukati menyika dziri kunze kunozadzisa mabasa iwayo. Zvino iye zvino izvi taakuona mwenje wokuratidza kuti tichakwanisa kuzadzisa pane zvakasiyiwa nevabereki kuti zadzise pane zvatakatemerwa zvekuenda kunoraura kune dzimwe nyika.
Ko kutarisirawo kushanyira Zimbabwe mune urongwa here maane matsamba ekufambisa?
Aiwa kutarisira nekuti Zimbabwe hatina kuirinza gotsi. Inyika yakazvarirwa madzibaba edu hatikwanisi kuirinza gotsi. Asi kuti tiri kuti iye zvinhu zvazvitapuwa kumagwaro ekuti tive vagari vemuno tinokwanisa kuti kana paine zvinengewo zvanesewo ikoko zvii zvinobvira kubatsiridza zvinongobatsiridzwawo. Sevanhu tiri vanhu vatema, nyika ino yese yeAfrica inyika yevanhu vatema.
Ivo vanhu vapiwa magwaro nhasi vapiwa vakuru chete here kana kuti vasanganisa vakuru nevadiki?
Vasanganisa vakuru nevadiki ndonga kuti ndo zvavaita.
Avo vange vari mumwe wevakuru vemhuri yevashona iri mukenya vaOliver Muregerera vari parunare muNairobi kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Kurwa Boniko rinoti vanasikana vechikoro vaviri vekuBulawayo vakazviuraya mushure mokubata nhumbu mazuva ekurambidzwa kufamba famba kwevanhu nyika ichirwisana nekumisa kupararira kwecoronavirus. Vasikana ava ndevamwe vemazana vevasikana vechikoro vakaita nhumbu palockdown vave kutya nekunyara kudzokera kuchikoro. Chipatara chemupilo chinoti zvikamu makumi matatu kubva muzana 30% zvevana vakazvarirwa pachipatara ichi vakaitwa nevanasikana vechikoro vari pakati pemakore gumi nemaviri nemakore gumi nematanhatu. Sunday Mail rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatangidza kuongorora vanhu vanosanganisira majaji, mamagistrates nevakuru vemakereke pamusoro pezvinhu zvisakafanirwa zvakawanda zvavanofungirwa kuti vari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7 anatatonoka wande vose vanoshanda mukati meStudio 7 ndirikutendai. Ndinonzi Brian, ndiri muno muzanzi, ndiri pajobhik apa. MDC yaifa yakatonga nyika nyangwe kunzi pavhotwa apa. Chamisa awana 90% mavhotsi, ZANU-PF yawana 5%. Kubva mugaba achiripo 2008 mamilitary commanders vakataura kuti atisalute munhu asina kurwa hondo. Chekutanga chechitu pese pandarwa nyaya mukanzwa vati nyika inei takairwira musapoti pane chichadzokera kumashure kuti pane kune kushitwa kuchaitwa. Chechi3 wese asungwa hakuna mejasiti anozotenderwa kupa munhu bhero. Nyaya inozongoenda kukoti mejaji anozongoti chete mejasiti akakanganisa, asi munofuti mejasiti angasungirunzanzi akanganisa na jaji iwosho chiri chinhu 1 jaji haatongi anototanga nokonfirma kuvamadhara kuti munhu tomba bhero vanotombomirira vanotodii. Ndosaka muchiona nyaya idzo dzisingakasikwi ende muchapera. Ndoda kutaura manje vari kuteera, tine vatatu izvo vari kusungwa before January VMTC vakuru vakuru vatori padhuze dhuze izvo zviri kukandwa kuti vanozobuda muna February. Tichazokutaura zvimwe zviri kuenda kumberi zvitete.
Makadii zvenyu paStudio 7 inini ndoda kuzama kutsura vanhu vanotaura paStudio 7 kunyanya verudzi rwechikadzi. Vanoti kana vakanzi vatsanangure nechirungu vanoda kubva vatotanga nekunoza nekunoza zvimwe votaura nechirungu chichipera chiri chirungu, asi vakanzi chitsanangurai nerudzi rwechitema rinova rudzi rwavo rwavakaberekwa narwo rwavanozivisisa. Vanoda kubva vaita sekuti haatombogone shona, zvisinei kuti uri kuAmerica kana chii, hapana mushona asingagone shona. Tine vamwe vanhu vanenge vari vanhu vakuru nevanhu vasina kudzidza vanodawo sterevi chirongwa cheStudio 7. Munenge muchida kuti vazonzwa kupi indava vachida kukanganisa zvirongwa vanhu ava.
PaStudio 7 apo paStudio 7 mapurisa emuZimbabwe takutoshayiwo kuti tochi atii kuti zvazvei zvakaoma kusvika riinoko mana nyika ichiitwa madhabutana nakudayo. Ndiri kuseka zvangu murume uyo anga ari kutaura achiti izvona. Vanhu munongotaura zvakaipa chete paStudio 7, hamumbotauri zvakanaka. Zvakanaka zvipi zvatinotaura zvingataurwa nezviri kunzi zvitaurwa? Tarisai rodhi yekumasvingo nhasi uno, kuita makomba, kuita kunga amena amena. Iye hecho bait bridge kunanga kuenda kuHarare kwacho inotonyadzisa, kana kuti inzii ii rodhi imain rodhi. Zvinorewe ibaba wachitaura zvisina basa. Ini ndinongoti vanhu vakayamwira muZANU-PF ndezvekuti chii, wangojaira badzi kuti iwo anofanirwa kuguta iwo achidzvanyirirawo muvanhu vachitsitirirawo muvanhu. Ndozvaanongofunga baba vaya vayaka vatiitire mushe.
Mangwanani mangwanani oshamari Studio 7, indinorwadziwa mwoyo nezviri kutaurwa zvokunzi vanhu vasataure pamaapu pamaindaneti vati vachatreswa nani. Mapurisa emuZimbabwe wanamaya ya imite imushi. Che ndo saka wanawa kunyanya kuita zimosha zagawanda amuchete basari nyure nipuliza wakuita sika ne politics which means mutori mburukure maku politics amuchete zenyaye zenyaye kusukone warukura ya wana warukundini warukupunda wana muna kufana nanda watunga miru ya nyuta zesha zari china masa misi wakuta anzi studio 7 inu nye papati ya jita ura chokwadi ZBC ndiye nota ura chokwadi mutori nezungu wako mani Zungura mwina rora kashata. Dosa kama mkono wana wadikoro kupondoni. Nkozi hizo doza muru kita mmishomu. Mchugura ya wano mifuti wa sina mwoswa. Mchibili, mchiponda, mchiruwa wano. Weta kakila mpye. Muta ando wana wadikoro kupondoni.
Mangwana ni mangwana naga naga Studio 7. Mbaka simba yurewa na mkoma tanu mwaka wandi. Chineji che mugu urumende ya Zimbabwe isinga uru mbo kwa sarwa sayo. Chinege siri kune zimwe nyika chishingirira kuti tsagire muri chikafu. So dzokera kumbaka ya mapepa azo akapera zvinoshandisa zvarwa zveZimbabwe kuti zvidzokere zvinopiwa mamwe mapepa zvinoshungurudzwa. Mari dzinochwajwa ipapo dzase dzinonge munhu apara mhosva inotyisa havaiti sekuti vari kubetsera zvarwa zvavo. Ndiudzei kuti $318 inotenga ngombe ngani pa passport imwe inochajiwa munhu. Bati ukataura mari iyoyo kuti bhadhara munhu mushandi wekuZimbabwe ari kushanda ticha vanotaura kuti mari iyoyo yakawandisa inobvepi. Saka vane vachiti munhu ari kutambura ari mukati medzimwe nyika achiita basa rinorwadza unoiunganidza kunguva yakareba zvakadini kudazoirikavha mari iyoyo achishanda anenge asenza sei sei vasina tsitsi yekuti zvavari kunda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika chirega tivanyoresere vawanewo zvimapepa avo kufambisa nyore zviri nani vachibhadharwa mubhadho muripo uri nani unotaurika chinonga vachitavo $100+ zvingave nani haikona $318 mwoyo yakadaro vanoiwanepi vakuru ava ngavatarise ruviri vahwetsitsi vatitore sevana vavo vavakabereka vakuru vemunyika yeZimbabwe havana tsitsi havana rudo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuru America yakatangidzawo kuendesa kumatunhu ose mushonga wenhomba wekudzivirira coronavirus. Izvi zvauya mazuva maviri mushure meUnited Kingdom yatangidza kubaya vanhu vayo nhomba iyi. Mushonga uyo wakagadzirwa nekambani yePfizer unonzi unofanirwa kugara mumafiriji anotonhora zvakanyanya. Naizvozvo hausati wagadzirwa kuti ushandiswe munzvimbo dzinopisa sekuAfrica nedzimwe nyika. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vanoti zuva ranhasi izuva guru kwete kuvanhu vemuAmerica chete asi vepasi pose nekuti mushonga unoratidza kutanga kwekupedzwa kwechirwere ichi.
Mr. Wande, zvatiri kuona ndezvekuti nguva yatange takamirira yenhomba COVID-19 vaccine yasvika. Saka nhasi vaya matraka FedEx, UPS ari kufambisa vaccine kana nhomba from different locations. Ndo vari kuti pamwe about 145 places would have the vaccine. It's a big logistical operation nenyaya yematemperatures. Saka there are only a few locations to be designated to the appropriate refrigeration yekuti vaccine isa kanganisika sando zvati kutarisira kana vari kuti mamwe vanhu muno muAmerica vanenge vakutanga kuwana vaccine vari kutarisira kuti vanoshanda muzvipatara nevaya vari mumanursing homes ndo vachatanga kuwana vaccine.
Mataura nenyaya yekuti mushonga uyu unochengeterwa panotonhora, pane nzvimbo dzakawanda here dzina mafiriji anotonhora kusvika panodiwa nomushonga uyu?
Nzvimbo muno muAmerica yes dzirimo. Kune research institutions like my university systems, koitawo zvipatara zvine mabig hospital chain systems vanenge vane capacity yemarefrigerator anodiwa. But mamwe ndinofunga kuti hurumende ichatobatsira malocal authorities kunyanya kumaruwa kuti vakwanise kuti vaccine iwanikwe ikoko, because marefrigerator vanenge vasina mumaruwa.
Tiri kunzwa zvekare kuti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vechitema vanoita sokutya kana kuzveza kubayiwa nhomba iyi. Pane zvamungatiudzavo pamusoro penyaya iyi?
Zvandinge taura vahwande ndezvekuti unfortunately nenyaya yehistory yekuti pane mamwe maexperiments akamboiswa kudhara, vanhu vatema vakasabatwa zvakanaka. Vanhu every time pokuti hurumende yaakuita mavaccination iwaya yamamas campaign secovid-19 vaccine, vanhu vanobva vafunga varangarira zvakamboitika kare kuya pakamboitwa mamwe maexperiments like syphilis and so forth, ekuti vanhu vatema vanga vasiri kuwana treatment for a while. Saka zviri kuita kuti vanhu vazhinji vafunge kuti havaccini pamwe pane zviripo zvisiri zvokuti vanhu vararame vapone. Asi pakuona kwangu ndinofunga imwe inongova nyaya yekuti vanhu vanoda kuitwa reassured. Saka zvatiri kuona ndezvekuti machiremba nemacelebrities vamwe vaimbo vatungamiriri sana Obama vana Clinton vari kutiwo vachatanga kutora vaccine kuratidza munhu wese kuti hano is safe. Saka ndofunga kuti zvichabatsira kuti maaya atinoti maconspiracy theories ari kufamba panyaya yevaccine aite mashoma.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vari parunhare kuNorth Carolina kwekare neStudio 7. Ya guru Richard Silduma nekambo kakambonetsa African Dance. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU PF. Nasi America yatangidzawo kuparadzira mushonga wenhomba kana kuti vaccine yecoronavirus mumatunhu ayo ose. Tasvika kumabvumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.